manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura chirongwa chevechidiki cheYouth Service in Zimbabwe vachiti vechidiki vose munyika vanofanirwa kupfuura nemuchirongwa ichi. Nyanzvi mune zveupfumi yemuAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoisa mari yeZimbabwe yezigi pamari dzenyika ina dzisina huremu zvakanyanya pasi rose. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAtuz Vaubert Masaraure vanobhadhariswa mazana maviri emadhora ekuAmerica mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Zifa inodoma Jairo Stapera semurayiridzi achafanira kubata matomo kuchikwata chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vati vechidiki vose munyika vanofanirwa kupinda muchirongwa cheNational Youth Service kuitira kuti vazive nhoroondo yenyika yavo. Vachitaura pakuparura kwavaita chirongwa cheNational Youth Service in Zimbabwe panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa mudunhu reUzumba kumashonaland East, vaMunangagwa vati vechidiki vane basa guru rekuchengetedza nhaka yavo Nekudaro zvakakosha kuti vadzidziswe kuti nyika yakawana sei kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wenyika vapawo zvipo zvemakombiyuta zana pamwe netarakita imwe chete kuchikoro chenhakiwa Vocational Training Center apo vabva vavhurawo zviri pamutemo boka rezvemabhizimusi pachikoro chinodzidzisa mabasa emaoko ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaClaris Maduku vanove mukuru wesangano replatform for youth and community development.
Nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka yatingati discipline haisi nyaya inenge yakashata asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe nechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over anyanya kurerekera kumusangano mukuru zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika Asi tikadari zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatikaitaura nezvazvo. Chirongwa ichocho dai changa chisina history yedu yemuZimbabwe kubva kunyaya dzawana border gezi zvichingodaro nezvinozozi mayouth anga achiita kana taya kufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende. Taizoti chirongwa chinenge chakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa. Kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyuta nazvezvo.
Zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidika vane matambudziko akawanda anotodawo training, anodawo kuita rebranding and Because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka saka dzoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith yekuti zvatikutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidika vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvematongerwo enyika
sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vamadhuku veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifanira kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete
ndo zvatiri kutoitawo isu taane nguva yakareba tingati kubvira tanganya yachirongwa zvipa programs edu atiri kuitawo isu kuti platform for youth and community development ndozvinhu zvatinenge zvichikurudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika saka isu tiri kuramba tichitaura kuti curriculum yetraining patava tichipindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic kana kuti vange vaine discipline vechidika vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka saka ndozvatiri kutoita izvozvo tiri kuzvishuwira asi tiri kusanganawo nemadambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult
Vangawari va Clarice Maduku vanove mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vari parunare ne Studio 7. Nyanzve zvehupfumi yemuno muAmerica muchinafundo Steve Hank vaisa mari yeZimbabwe yeZigi pachinhano cheChina pamari dzisina uremu zvakanyanya pasi rose kana dzichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, vaHank vaisa paundi yekuSudan pachinhano chepamusorosoro ine uremu hwezvikamu makumi matatu nezvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 36.8%, ichiteverwa nepaundi yekuSouth Sudan pachinhano chepiri. Pachinano chetatu pane peso yekuCuba kuchizouya Zig yeZimbabwe iyo ine uremu hwezvikamu makumi maviri nezvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5%. Asi hurumende yeZimbabwe yagara zvayo inopokana nemaonero amuzvinafundo Hank aya ichiti vanotaura manyepo. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga repasi rose reWorld Bank rakazivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika 15 dzemuAfrica dziri kutarisirwa kuve neupfumi husiri kuzokura zvakanyanya mugore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimo yemutambasere avanoti vanowirirana nemaonero aya.
Zviri kutaurwa naProfessor Hank pamusoro penyaya yeZig ndinozvitsigira nenhau yekuti hongu takatarisa mari iyi tsvaya yaunzwa muZimbabwe yeZig haisi mari inonyanyonzwisisika kuti mari iyi iri kunyanyosimbiswa nei. Takambenge tichiudzwa nezvekuti yakasimbiswa negold, yakasimbiswa nemaassets, yakasimbiswa nemareserves chino nechino, asi imari yekuti kana takange tabuda muZimbabwe haisi mari iri kutambirika kune dzimwe nyika. Naizvozvo munhu anchinga aibata mari iyi muZimbabwe imari yekuti munhu anenge achida kuti ndingaita sei kuti ndichengetedze upfumi hwangu, ndenge nda kutotsvaga maus dollar kana kuti ndinenge nda kutoda kuti mari iyi nditenge chimwe chinhu nayo kuti upfumi hwangu huchengetedzeke.
Tinoona kuti bhanga guru repasi rose reWorld Bank rakazivisa iro svondo rino kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzichatatarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi goro rino. Munoona sei izvi?
Izvi zvakataurwa neveWorld Bank hazvisi zvinhu zvatinonyanyokatlamadzwa nazvo, nekuti isu takazvitarisa senyika tiri kuona nyaya yeEl Nino yekuti tiri mugore renzara, asi nyika haina mari yekunge ichichengetedza mhuri dziri kusimbirwa nenyaya yenzara. Nyaya yeZig inochiita kuti nzara futi iwedzere munyika, nekuti mari iyi haisi mari inotambirika kune dzimwe nyika.
Chii chingaitwe kuti mari iyi yemaZig iwanikwe iyo iine uremu wakanaka uyezve unoremekedzwa pasi rose?
Mari yenyika inopuhwa uremu nekuda kwehupfumi huri munyika iyoyo. Marongerwo ari kuitwa nyika yedu ndiwo ari kuita kuti nyika irase hupfumi. Chinofanira kutanga kugadziriswa munyika inyaya dzematongerwo enyika. Kana tagadzirisa ipapo, tichange tichizoona pamberi apo kuti mapolisi urongwa hunenge huchibva kuhurumende, urongwa hunenge wakarerekana nekuti nyika iende mberi, wakarerekana nekuti hupfumi hwenyika huwande.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenaimo yemutambasere vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuBritain. Mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobet Masaraure vabhadhariswa mari inoita madhora ekuAmerica mazana maviri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekukanganisa mafambisirwo emutemo. Mutongi wedare raMagistrate muHarare amai Ferris Chakanyuka vaturwawo mutongo wekuti vaMasaraure vagare mujeri kwemwedzi mina iyo yasendekwa parutivi kwemakore mashanu kana vakasapara imwe mhosva yakadai. VaMasaraure vanonzi vakaburitsa mashoko ekushoropodza kusungwa kwakanga kwaitwa munyori wesangano ravo vaRobson Chere muna 2022. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsvagarutsigiro kekupedzisira kuri kuenderera mberi muSouth Africa pamberi pesarudzo dziriko nechitatu chinouya. Vari kukwikwidza musarudzo idzi vachiedza kukwezva vavhoti kekupedzisira. Dare reUnited Nations International Criminal Court of Justice ratonga nhasi kuti Israel imire zvechimbi-chimbi kurwisa guta riri kuchamhembe kweGaza reRafah. Kunyange hazvo dare iri rasiya padiki kuti kurwisana pakati peIsrael neHamas kumire. Israel haioneki seichatevera mutongo uyu, asi mutongo uyu unowedzera uremu kukurudziro yepasi rose yekuti kurwisana kuri pakati peHamas uye kuri kuitwa muRafah neIsrael kumiswe. Vamwe vagari vekumaruva akasiyana-siyana munyika vanonzi vave kuwana cheuviri kubva kuhwiza kana kuti mhashu dzavari kubata munzvimbo dzavo, vamwe vachitobata dzekutengesa zvave kuvapawo zvakare cheuviri. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hwiza idzi dzauya munguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya kwemvura kwakanaka, izvo zvave kunzi nevamwe vanotevera chivanhu midzimu yadzimura nzara ichinunura vana vayo munguva yematambudziko. Mumwe anoti anunurwa sezvo zvirimwa zvake zvose zvakatsva nezuva zvichiri mumunda ndiamai Seruleko Mhizha vekubhaguta pedyo nechinhoi, ava vanoti vari kukwanisa kubata hwiza dzekudya nemhuri yavo vachitowana dzimwe dzekutengesa munzvimbo dzakaita sechinhoi nedzimwe dzakapoteredza, zviri kuita kuti vakwanise kutenga hupfu nezvimwe.
Mbutsvagawo zviupfu, nguva yanga inyanyatsobatiwa hwiza aune purobhuremu yenzara kusina kana chikafu.
Izvi zvinotsigirwa namai Erina Zisengwe vekwaZvimba, avo vanoti vanowana mari inodarika madhora ekuAmerica 20 pasvondo iyo vanotengesa sipo, mafuta nezvimwe.
Pasvondo ukadzibata kana bhasi zvinogona kutosvika $20.
Vasifa Chidembo ndemumwe wevari kutenga hwiza idzi kubva kune vanodzibata. Vachidembo vanoti sezvinotaurwa nebhaibheri muna Mapisarema 105:40 kuti Mwari vakayamura vana veIsraeri nezvihuta munguva yavakavaburitsa muutapwa hweIjipita, vanhu gore rino vapiwa hwiza kuti vararame nguva ino yenzara. Sadunhu vekwaZvimba vaGibson Jenami vanoti izvi hazvina kutanga gore rino sezvo zvaiitika makare kare nguva dzose pakunenge kwaitika nzara.
Izvozvo hazvina kutangira apa nhasi. Kumashure ndokusaka uchinzwa vamwe vabereki vanotumidza vana vavo kuti akaberekwa gore rehwiza.
Asi vaJenami vanoti hwiza idzi hadzifanirwe kutengeswa sezvave kuitika izvi, vachiti pasi panotsamwa zvekuti hwiza idzi dzinogona kubva dzangopera kana kutsakatika. Ukuwo mambongezi vapita pasi pamire vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatengese hwiza idzi sezvo dzisingadyiwe dzisina sadza, vachiti muriwo.
Vaine mhashu kuende vanhu vane mari yekuti vamanhu vakwanisa kutenga huku, saka vari kushandira zvavainazvo kuwana zvinoita kuti vazovakanzi kudyisa dzimwe mhashu dzinoedzasa.
Izvi zvinotsigirwa namambo Zvimba vaStanley Mondoro, avo vanoti hwiza dzinogona kutengeswa asi michero yemusango yakaita sematowe achanetsubvu hazvifanirwe kutengeswa sezvo zvichidyiwawo nemhuka dzesango. Vamwe vanotevera chivanhu vanoti kubva kare pose panoita nzara zvekudya zvakaita semichero, hwiza, shiri nemadora zvinowanda zvekuti zvinorerutsa dambudziko renzara. Tabvunzawo chiremba vezveutano Dr. Peter Matarutse kuti kunze kwekuwanisa vanhu chikafu, hwiza idzi dzine zvadzinobatsira nazvo here muutano, vakati dzinovaka muviri sezvinongoitawo nyama sezvo dzine maproteini.
Hwiza zvine utano chaiwo hwakanaka nekuti hwiza igood source yeprotein. Chikafu chakawa inyama, handikazivi zvangu.
Kujanga azo gorerino wiza izi zisina kuwanda sezo zakanga zakaita muna 2020 mori zakawanda ziri kufara kuti zambo kwanisa kuyambuka padambudziko renzara iri. Chanakira wiza gorerino ndiche kuti zao ya munguva yekunge vanhu vapedza kukowa sezo zichizivikanwa nekuparadza zvirimwa padzinenge dzapfuura napo. Sangano re Food and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti wiza idzi ndidzo rudzi rutupu kana na tunodya zvirimwa tunoparadza kudarika tumwe twose pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo vemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe madhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kana kuwandudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavakanga vari kumuzinda weWhite House vari mutungamiri wenyika. Mutoro wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa natanonoka wande weStudio 7.
Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri kava Donald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo ava hwaive huri nani munguva yavakange vari kumuzinda weWhite House. Mutori wenhau weVoice of America Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa neni tanonoka wande weStudio 7. Vakarwa hondo muAmerica vanoda kusvika zvihuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 890,000 vakakanganisirwa utano hwavo nemishonga inouraya munguva yavaive kuhondo vakabatsirwa kare nemutemo wePAC, mutemo wakadzikwa nava Joe Biden muna 2022 nechinangwa chekuwedzera kubatsira vakarwa hondo vane hutakanganiswa pamwe nokupedzera mhuri dzavo. Nemusi wechitatu vaBiden vakazivisa kuti vanhu vanoita miriyoni vakatobatsirwa nemutemo wePact vachiti
trouble breathing, cancer, brain cancer, folks who suffered long enough, you shouldn't have to prove that your illness came from their service. But thanks to the PACT Act, you don't have to prove it now.
Kuneteka kufema gomarara reurozvi, vanhu vanotambudzika kwenguva refu. Haufaniri kumanikidzwa kubuditsa umbo hwekuti chirwere chako chakabva mubasa rako rechiuto. Tinotenda mutemo wePACT hausungirwe kuratidza kuti uri kutaura chokwadi.
VaBiden vakatsinira kuti mutemo makumi matatu inobatsira vakarwa hondo nemhuri dzavo yakadzikwa nehurumende yavo vachiti
we've increased resources to end veteran homelessness, hired and trained hundreds of additional mental health providers specifically to help veterans end the silent scourge of veteran suicide.
Takawedzera mari yekuti tipedze dambudziko revakarwa hondo rekushaya pekugara, kuwedzera vashandi nezveutano hwepfungwa vakanangana nekubatsira vakarwa hondo chete kupedza dambudziko rekuzviuraya kwevakarwa hondo.
VaDonald Trump vebato remaRepublican avo vari kukwikwidzana navaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino vanoti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavaive vari mutungamiri wenyika. VaTrump vakatambanudza nharo dzavo idzi muvhidhiyo yakaitwa padandemutande remavhidhiyo reRumble Back in November vachiti
we have 33,000 veterans in this country. country who are homeless and living very poorly, I might add, and it's a shame. We helped them a lot during my 4 years, and it's all been dropped.
Tine vakarwa hondo zviuru makumi matatu nezvitatu vasina pekugara uye vane urombo hunotyisa. Ndingangowedzera kuti zvinonyadzisa. Takavabatsira zvakanyanya mumakore mana angu ndiri mutungamiri wenyika asi zvakaraswa.
VaTrump vakawedzera vachiti kana vakadzokera kumuzinda weWhite House zvose izvi zvichashanduka. Vachazvigadzirisa kana vadzokera pachigaro vachiti,
on day one I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot of funding for shelter and transport of illegal aliens and redirect
pazuva rekutanga chairo ndichashandisa masimba eutungamiri pakumisa mari iri kushandiswa naBiden kupa vabva kure vari munyika zvisiri pamutemo pekugara nepekuvata nekuvatakura ndigoshandisa mari iyoyo kupa vakarwa hondo pekugara nekuvarapisa.
Sangano reNational Association of Social Workers rakarumbidza kuvandudzwa kweupenyu hwevakarwa hondo pasi pedzihurumende dzavo vose vaBiden navaTrump. VaTrump vachironga kuti vakarwa hondo vawane rutsigiro kunze kwebazi rinoona nezvevakarwa hondo reUnited States Department of Veterans Affairs. Asi pachine zvimhingapinyi zvichiripo, vanodaro vaAntony Eastreet vanove mukuru wesangano reNational Association of Social Workers.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system, but also barriers in terms of paperwork.
Vamwe vanga vachinetseka kuti vapinde muzvirongwa zvinovabatsira, vachinetseka kuwana magwaro uye vachitarisana nenguva refu vakamirira nekushaya vashandi.
VaEastreet vakati anenge asarudzwa kuva mutungamiri wenyika anofanirwa kuona kuti vakarwa hondo vanokurumidza kuwana mukana wekubatsirwa pazvirwere zvepfungwa, zvikuru sei pachitariswa kushomeka kwenyanzvi dzinoziva basa iri. Iyi yanga iri nyaya yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVoice of America News ari muWashington. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kubatwa nemhosva kwavamasaraure kwaitika uku kunongotiratidza zviya zvatinogara tichitaura kuti Zimbabwe hatina kusununguka. Zimbabwe hatina kubuda paudzvanyiriri, huri kutoenda wese kudarika hwataiziva huri hwavachena. Nokuti kana munhu achibatwa nemhosva kunzi wanyorerei padandemutande rake reX kuti ningi ngaabuditswe muusungwa, wotosungwa uchisungirwa izvozvo kunzi uri kuda kukonzera mhirizhonga. Ko vacho vanoda kuita mhirizhonga vamavona ndivanani vati toda kunotsigira vamasaraure pamashoko avo? ZANU-PF yaakungogara ichicheuka cheuka nekutya nokuziva kukonewa kutungamira kwavaita nyika. Asi musi wakamwe zvinopera, hakuna chisingaperi. Dzaivako nyika dzaitambura saizvozvizvo, asi nhasi uno dzakanaka.
Uyo munoti Mnangagova anga achibvapo zvamukurira. Supati yeZANU-PF ndoyatisisada papo. Mukomana atikwadze anga asadaro zvekutonga nyika zvamukurira, ngaabve mukomana. Tototi pati yacho nai yasati chaida, pati yeZANU ngaibva tichaida. Takuwana mani.
Ya, iye zvino Studio 7 musaitaure muchiti kwai iye ndeye muZimbabwe. Izvino makata hatichambowani kana zvatinositaura zviya zvatinofunga nguva yedu iya muchatipi. Makutongotisika nezvinhu zvekuti tihwe vana mavhoisi ana Trump. Isu Zimbabwe nyika yepasi pasi tinotambura tiri pasi peudzvanyiriri hwakaipa hwakadaro. Ndohwamunotirwisa zvinhu zvana Tirambo nyimi vachichinjana kutipedzera zvedhata zvatinenge taisa isu vanhu vanotambura. Tuda kuvakuva zvinhu zvemuZimbabwe isu.
Studio 7 ine penyu ratakateerera kwemakore kubva kudhara ichiri kurovesa vabva kuZimbabwe. Nyuzi dzainopa hadzina kana kumboshata zvokuti munofanira kuti panyuzi dzemuZimbabwe chete zviriraiti. Asi nedzekune dzimwe nyika watofanira kutogara tichiziva kuti America wakamira sei, China kuri kuitika nezve world news, hapana chakamboshata kana. Saka vanoshoropodzavo Studio 7 ina ndo nekushata kwayo.
Kopi VO mbiri iri rese iko vanhu sei vachiri vhiringidza, ngavarege vanhu va vataure maonero avo. Handiti vanhu vese vakasununguka kuti vagadzirise mitemo yainovatonga here munyika. Regai vanhu vataure maonero avo. Kana vanhu vachirida bhiri, zvichaonekwa neuwandu hwevanhu vanotsigira bhiri iri. Kana vasingaridi, izvozvowo mutemo wacho unenge uchiratidza kuti uri kusunga vanhu, uri kudzvanyirira vanhu. Regai ivo bhiri rinzwikwe vanhu vataure maonero.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti iri kufanoba bata basa renhabvu munyika yeZifa Normalization Committee yazivisa kuti yadoma Jairo Stapera semurayiridzi wenhabvu achambofanobata basa kuchikwata chenhabvu cheMawarriors. Tapera achanga achibatsirwa naSaul Chaminuka semutevedzeri wake, pamwe chete naSande Chidzambwa sechipangamazano. Zifa yazivisa kuti yakafanotora danho iri kuitira kuti chikwata chenyika chive nemurayiridzi mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers neCOSAFA. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Richard Mbaimbai, uyo anobva kuBohera asi mazuva ano ari kumaricho kuCape Town kuSouth Africa. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Magitari izvi ndakazvitanga ndinofunga ndichiri mwana mudiki. Zvekutoti kumagrade 1 2 ipapo ndo pandaingofarirawo magitari.
Ani mpostori anorova magitare vabereki veukama nekumasowe vaitiwo chii muchitanga zvemagitare izvi?
Vabereki vangu pandakatotanga izvi vanhu vaitoshamiswa nazvo kuti kumukomana uyo ari kudosa mukudini, nekuti kudzinza rorose rekwambaimbai hapana akamboita zvamagitare. Plus inini ndiri munhu anotaura achikakama futi. Saka zvaiaitira fani kuti mwana uyu matauriro ake anokakama apa andikiite zvekuimba zviri kudombofamba sei.
Matambudziko api amunosangana nawo?
Ndingangoti machallenges atinosangana nawo ndedzekuti sometimes kuwana kwatinoita mari ndo kunoita kuti music dzidzokere kumashure. Kozeya futi wabudisa song mhanzi wabudisa vanhu vasati vakuziva vanenge achitarisira kuti hanzi muimbi munhu ane mari kare, saka anenge achingoti muimbi une mari, but mari yemuimbi inotobve kumafanza.
Shanda nemi kana kuridzirwa vanokutsvagai vanokuwana ikupi?
Ndingati zvangu vanode kundibata kunyanya kuWhatsApp manhamba angu anoti 0743321 91. Vasiri muSouth Africa please mune second +27. Zvakare kuFacebook mukangoseche kuti Richard Dzambori Rambaimbai, ndiripo. Munobva mandibate ikoko tobva taonesana.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Ndinongode kupe kutenda ndichiti kutsigira kwamuri kuita mukoma Dzambori ndokuri kutoti ndirambe ndechiwane simba rekuenda kumberi. Music kuvanhu, music rudo, hanzi Mwari rudo, kuna Matarudo, saka zvese ngazvingati zviite murudo.
Chitipai kamwe chete kechishanu tumborova magitare Waza Friday.
Kunyanya pasongo yekuti kurodzana, ndikairidza ndakanyatsokuiteerera zvangu, ndinonzwa kudzamirwawo pakaraudzira. Ndatenda muwe nezwa rakanaka kwete pamungadai muri.
Chitema kuti murume wacho ari Joe.
Manga mchinzwa nzwisa ikambu kanonzi mbuzi ya mpostori kubwa kuna Richard Mbaimbai wa manzu kwa muhurukuru ya ita na Ivanzi Sinigao Studio 7 aliku South Africa. Musaka ngano wachirongwa che live toko hapo tiri kutarisa nezvezuare Africa Day iro richapemberwa mangwana musa wa 25 chiwabvu uye kuti rakakosha zvakadi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina ntungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uhlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqetsha kuNational Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhathwa kupublic service.
Umongameli Emerson Mnangagwa usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe kanye lemisebenzi yezandla olu Youth Service in Zimbabwe olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service namuhla. Wazisa ukuthi ngesikhathi esilandelayo wonke osakhulayo uzamele angene kulolu hlelo. Ingcweti kwezenotho edumileyo eMelika, umnumzana Steve Hank uthi imali yeZimbabwe entsha eZig ngesine kuluhlu lwemali zamazwe omhlaba ezigugudeka ngesiqubo. Kuhlelo Woza Friday leviki sileqembu leRumba ele African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla usungule uhlelo lokufundisa abasakhulayo ngembali yelizwe lemisebenzi yezandla olwe Youth Service in Zimbabwe namuhla olwalusaziwa ngokuthi National Youth Service. Wazisa ukuthi esikhathini esilandelayo bonke abasakhulayo kuzamele bangene kulolu hlelo lapho begqiba izifundo zabo andubana baqale umsebenzi. Umnangagwa usungule lolu hlelo esemavinkilini eMtawatawa eMurewa. Esikhathini esedluleyo uhlelo lweNational Youth Service lwalusetshenziswa libandla elibusayo eleZANU PF ukulolonga abasakhulayo ababedume ngochuku abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber ababechaya abamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxis Dis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo sakhulayo okumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMathebeleland South uNkosazana Senzeni Maphosa.
Uhlelo lweNational Youth Service luhlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandelwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqetsha kuNational Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhathwa kupublic service bathole imisebenzi elempentsheni, imisebenzi ezabagcina ma sebephele amandla.
Utsho ukuthi lolu hlelo olweZimbabwe lwehlukene lolwamanye amazwe, mehluko bani obonayo?
Ukwehlukana kohlelo lolu kwelakithi ikundlela abatsha abaholwa ngayo ezifundweni zabo ebenza baziphathe njengebutho lebandla elibusayo elisetshenziswa ukudlwengula amalungelo kaZulu okuba yinto engcolisa uhlelo lolu lapha eZimbabwe.
Kungani sitsho njalo?
Singakhangela izindlela ze-recruitment enziwa ngazo. Kukhangelwa imbali yothile iqathaniswa lebandla elibusayo ukuthi nxa ungela linki yebandla elibusayo amathuba okungena asuke azace. Lokhu kusuka kwephule ilungelo lomuntu omutsha ofisa ukungena ohlelweni lolu yena engelankaba yezanupief. Ngombono wami uhlelo lwe-National Youth Service okwamanje ngibona engani alusizi abatsha ngoba bafundile baqeqesha emakolitshini kulezifundo ezilungiselela umuntu omutsha ukunakekela isizwe lesiqinti sakhe. Pho yikuchithela abantu abatsha isikhathi. Uhulumende kavule amathuba emisebenzi abantu abatsha bathole imisebenzi ezabagcina mabephela amandla imisebenzi elempentsheni njengoba ubukhokheli obusembusweni busebenzela impentsheni ma kuphela amandla. I-National Youth Service okwamanje umgwejiso akukho okubambekayo okuzokwenziwa ngabatsha mabeqeqetsha lapho. Indlela yokulibazisa abantu abatsha ukuze balibale ukufuqa uhulumeni mayelana ngemisebenzi ukuthi bathole imisebenzi ezabagcina bathole impila kahle. Ma i-National Youth Service ingasozi ikunike i-guarantee yokuthi ma uphuma lapho uyoqhatshwa. Mina ngokubona kwami ngibona ingani abatsha abaqhubeke ngokusebenzela izimuli za lekusasa yabo lapho abade bevele besebenza khona okwamanje ngoba bangalaluka sebesele enkangala ngemva kokuthatha uhlelo lolu.
Unkosazana Senzeni Maphosa ngosakhulayo kumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abatsha eMathebeleland South.
The Voice of America.
Ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika lasemhlabeni jikelele umnumzana Steve Hank yena ofundisa ekolishini leJohns Hopkins uthi imali yeZimbabwe entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig ngesine kuluhlu lwemali zamazwe omhlaba ezigugudeka ngesiqubu. Amazwe amathathu akhokhelayo ngathi iSudan yona ehlezi esiqongweni ilandelwa yiSouth Sudan kuthi kuzinga lesithathu kuhlezi iCuba. Uhulumende ngenyanga edluleyo usungule imali entsha le egxile kusilinganiso segolide elisebhanga lelizwe ngoba eyayikhona yayisilahlekelwe luhlonzi ingasathengi lutho. Ingcwethi kwezenotho zithi ukusungula imali entsha leya kusoze kumise ukugugudeka kwemali yeZimbabwe njengoba kungayisikho kwakuqala kusungulwa imali entsha elizweni. Izolo iWorld Bank ikhuphe umbiko othi iZimbabwe ngelinye lamazwe azadonsa nzima kwezenotho lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele umnumzana Stevenson Dlamini yena ofundisa ekolishini leNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo.
Ekolishini kuHank imethod ayisebenzisayo ukukhalkulate inflation ingabe ihlukene ngendlela esiyijayeleyo ngoba esiyijayeleyo sikhangele ukuthi ngomnyaka ngomnyaka kumbe ngemonth ngemonth ama-prices atshintsha njani aye certain basket of goods. So okokuqala angingaqinisa ukuthi usebenzisa the same CPI esivele siyijayele kumbe kulenye indlela yakhe ayisebenzisayo mhlawumbe i-black market mhlawumbe yini ngoba nxa sikhangela on the ground inflation rate is not yet in the thousands. Yes, before the introduction of EZIC, we saw inflation rate being so high, according to the traditional way of calculating inflation. Yes, it was very high because of the exchange rate depreciation. But also, I won't be told that we now sebenzisa yiphi indlela. Ngoba ama economists athi ana indlela measure ayi inflation omunye abe khayele producer price index omunye khayele yona besijele consumer price index kodwa bonani kusuka kube ngathi kwengezelelwe kakhulu ama figures afakayo
ngokubona kwenu isiqubu sokuphela amandla kweziki singiyengezelela nango kuya kwesikhathi
ngona ngaqhubeka ngendlela iziki emi ngayo kakhulu siqathanisa lentengo yayo labanye amazwe ngona inflation ilakho ukuslow down kakhulu ikakhulu kungaqhubeka kungela ku-increase i-quantity yeziki ekhona kumarket iqhubeka imonitwe kanje ngona ngathi inflation ilakho ukwehla kusiya kela umnyaka sizabona isiqubu sayo sesingathi sehli is more of iziki is being accepted.
Abanye bakhala ngokuthi iziki alibambeki lokhu akusoze kuphazamise na
mbona yathi isungula vele iziki esinye sezinqumo esasifakwe ngugavena webhange elikhulu lezimbabwe wayethe ukuphesiwa lokho esingakuthi tight monetary policy wayethe yena vele ufuna ukuthi abhasophe ukudindwa kakhulu kwemali yakithi iziki ngakho-ke sikubonayo wehlisile inani leziki elidindwayo uthi lingavami kakhulu ngoba yikho kusuka kubangela i-inflation esingakuthi i-money supply uhlelo akilo aqhubeka ngalo lokubona ukuthi akubi lokwanda kweziko kungagcina kuqubula i-inflation ngakho-ke angiboni ukuthi izaba ningi kakhulu epepa labantu abaningi sebeyamukele ukusebenzisa i-electronic money kakhulu ngakho-ke angiboni kusanda kakhulu ukusetshenziswa kwepepa ngaphandle mhlawumbe kwemchova ezinto ezincane nje intshintshi nje ema-supermarket kodwa imvama kubona abantu aningi bakhululekile ukuyisebenzisa inanje i-technology esebenzisa i-electronic money.
Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezenotho efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology i-NAST koBulawayo obexoxa lo Tabo kaNcube we-Studio 7. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, ugwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga ezine nxa ethe wehluleka ukubhadala ifayindi eyamakhulu amabili amadola emelika, i-$200. UMasaraure ufunyanwe inkantolo elecala lokuvimba isandla somthetho ngomantshi weHarare ngolwesithathu kulandela ukubotshwa kwakhe ngontulikazi ngomnyaka ka-2022. Phansi kukahulumeni kamongameli Joe Biden, abake baba ngamabutho eMelika sebethole inhlelo zokwelatshwa ezibiza imali engamabhiliyoni phose ayisithupha $5.7 billion. Kodwa owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uthi ababe ngamabutho laba babephila ngcono kakhulu ngesikhathi kusabusa yena. Kulolu daba sikhangela izikhalazo abantu laba abalakho ukuzethulela lo ozanqoba kukhetho lukamongameli phakathi kukaTrump loBiden. Cishe asebasuka kubutho abaphose bangene kusigidi 890,000 ababa sengozini yokuchayeka engozini yezikhali ezilechefu ngesikhathi besemsebenzini sebathola uncedo phansi kwe-Pact Act, okungumthetho owasayinwa ngumongameli Biden ngo-2022 ngenjongo yokuqhelisa inhlelo zempilakahle kulabo abalimalela empini kanye labasindayo. Ngolwesithathu, uBiden wazise ukuthi kulezicelo ezedlula isigidi 1 million zabantu abafuna uncedo phansi kwe-Pact Act esezivunyelwe.
Trouble breathing, cancer, brain cancer. Folks, you suffered long enough. You shouldn't have to prove.
Ukwehluleka ukuphefumula kuhle imvukuzane yobuchopho. Abantu basebuhlungwini obukhulu. Akulasidingo sokuthi uveze ubufakazi bokuthi wathola umkhuhlane usesotsheni. Sibonga umthetho we-Pact Act. Asisekho leso sidingo.
UBiden ugcizelele ukuthi phansi kombuso wakhe kule mithetho edlula amachumi amathathu 30 epasiswe ngokubambisana edalele parliamente esekela ababengamabutho abanakekeli babo kanye labasindayo empini.
We've increased resources to end veteran homelessness. Hired and trained hundreds of additional mental health providers.
Sesengeze inhlelo zokuqeda uhlupho lwababengamabutho abangela ndawo zokuhlala. Siqatshisa lolonga amakhulu esebenza ezempilakahle ezelapha umkhuhlane wengqondo ukuze siphathise ababesempini ukuqeda udubo lokuzivulala.
Umnumzana Donald Trump yena oncintisana lo Biden emele ibandla lama Republicans kukhetho lukamongameli lonyaka ngo-2024 uthi abalwa impi babephila ngcono ngesikhathi esabusa. UTrump wakugcizelela lokho kumbiko awethula ngevideo enkundleni yeRambo ngolwezi.
We have 33,000 veterans in this country who are homeless.
Silabantu abalwa impi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 33,000 kuleli lizwe abangelandawo zokuhlala njalo abahluphekayo. Kulihlazo lokho.
Wengeze wathi enganqoba kukhetho aphenduke embusweni lokho kuza kuquka.
On day one, I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot.
Ngosuku lakuqala ngizasayina umthetho omisa yonke imali edlaliswa ngokhulumende kaBiden enakekela abantu abangela maphepha. Limali sizayisebenzisa ukwakhela abalwa impi izindlu zokuhlala njalo sibatholise inhlelo zokwelatshwa.
Inhlanganiso ye-National Association of Social Workers income impucuko esithe yabakhona kunhlalakahle yabalwa impi phansi kwemibuso yabo bobabili uTrump loBiden. Isipha umzekeliso kaTrump, inhlanganiso le ithi waqhelisa inhlelo zokunakekela abantu laba ngaphandle kwalezo eziqhutshwa lugatsha lwe-US Department of Veterans Affairs. Kodwa ingxaki zikhona, kutsho umnumzana Anthony Eastreet, umqondisi wenhlanganiso ye-Social Workers Association.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system.
Abantu bahlangana lenkinga emizameni yokungena kunhlelo zokuthola uncedo, okune futhi baphazanyiswa ngamaphepha afunakalayo. Kuthatha isikhathi eside njalo ukuthi bafakwe kunhlelo lezi.
U-Eastreet uthe ozanqoba kukhetho lukamongameli weMelika kuzamele aqakathekise ukutholisa abalwa impi inhlelo zokwelatshwa imikhuhlane yengqondo. Udaba lolu lwethu lwe-intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lwahumotshwa yimi uNtungamile Nkomo. Okwamanje singene kudaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
LeMelika lithi akumelanga umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ahanjiswe emthethandaba we-International Criminal Court ukuyathoniswa amacala okubulala abantu abaningi eGaza ngesikhathi elwisana leHamas. Umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngezokudlelana lamanye amazwe kweleMelika, uthi isicelo somthethandaba lo silinganisa okwenziwa nguNetanyahu leHamas. Umila uthi iHamas inhlanganiso yamalocacha, kuthi-ke ele-Israel lilizwe elizama ukuzivikela. Uthi iHamas yabulala abantu mahlana kwele-Israel njalo yathumba abanye elokhu ibabambe ngenkani eGaza. Umila uthi idale le-ICC kalilamandla okuthonisa udaba lolu njengalokhu okuvezwa kuziqondiso zenhlanganiso le ezokuthonisa amacala. Uthi kuyamangalisa ukuba idale leli ligijime ukuyabopha uNetanyahu lingadlulisisanga isimo salo. Umila uthi kujayelekile ukuba umtshutshisi ame kancane ngendaba ezinje ukwenzela ukuthi amazwe atshiyeneyo ahlolisise lokhu, hhaji ukujaha kangaka. Uthi kungenziwa ngemfanelo lokhu kuza kwenza abatshutshisi bebe leqiniso labakwenzayo. Uthi okufuna lidaleleli kwenzakale ngesikhathi kumele umtshutshisi walo ahambe kwele Israyeli uyakuzwa ukuthi ithini inkokheli yakulelo lizwe ngokwenzakala eGaza. Umila uthi bekumele kuhlolisiswe wonke ngodaba lolu ngoba okwamanje kwenza ukuthi kungathenjwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kulakho ukuphazamisa inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele Israyeli leHamas ezokubeka phansi izikhali lokukhululwa kwabathunjwa nyakenye kwele Israyeli. Elemelika lithi lizaqhubekela phambili lizama ukuba kumiswe impi le ukuze kungabulawa abantu abaningi eGaza. Umongameli Joe Biden laye uchodoze okwenziwa lidale le-ICC esithi bazasekela ele Israel sonke isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Silbone siyabonga nonke lalelayo nonke ke mina nguZaduku, uZaduku indoda ehlala ikhuluma nayo kuStudio 7. Inkinga esinayo nje nasi njalo noma nami isiphumela eTicholo Cholocho, inkinga ekhona ukuthi into engimangazayo kona manje ngingabona sokuya publishwa ukuthi isikolo semathethane, isikolo semathethane siyakhwe ngo-2007. Siyasebenza kodwa semanga la sokuthiwa isikolo sivulwe. Lele siqale kudala sisebenza isikolo lesa. Asazi ukuthi lo esikhulunywa ngaso yisiphi. Okuthiwa isikolo semathethane singazi lo lezi ezinye kodwa esemathethane abantu basakha ngo-2007 iplan international yancedisa izakhamizi. So ngiyamangala nje manje namhlanje bekungcwatshwa umama lo uSandi Moyo. Into enhle engiyibongayo ukuthi abantu bezapho bahambile ngoba sasivele sinaye umama lona wabeka nje babeka nje egcekeni ukuthi hayi abantu njengoba bevele bengaphandle abantu bebaleka babalekani kade ngapha igovernment isipilizwe lilungile and bekhuluma ekhaleni ekhaleni lolokuzenzo bekhona ulokuzenzo uthinga dube
kude 7 salibonani. Kasi sicela ukuthi uchabango eke sitheka manje into oyilande eParliament yini njengoba nesihamba isayi-1 abanye sebaqothile bonke ulandeni ulande wona ama-ice cream lawo kanti ulandeni kodwa esikwazi ukuthi angeke lasi izani PF izambulala kuphela izani PF futhi iyabulala izakhampena ngawo ke nila so kuthiwa ubuleke opposition party lokho siyakutshela sifuna ukushansi ukuba izani PF iyabulala yabulala abantu abaningi kakhulu isitimela singadosa amatroli egcina amathamba abantu abafikele uthengisa ibulawayo yonke usiyasithengisa wona kwesikhathi sento awaqeda abantu abaningi kakhulu ngabe usibulele ibulawayo yonke awuzama ukuthi kuhloniphe mfowethu ngoba into elanje eParliament awusayazi shuthi ulande kuyalengisa ikhanda nje eParliament ulokhu phiwa wona ama-ice cream lawo adle sibone uzaphika ngoda siyakwazi ukuthi azakubulala phela ama-ice cream to yafa kube baningi oba bonkomo bafile olimkanda uphahla bafa unkala bafa ngayo izani PF lawo uzaba ngumunye ozaba ku-history uchuma lapha eCosmos City eJohannesburg.
Sanibonani, sanibonani nonke emagumbini amane omhlaba balandeli nabalaleli baka-VOA Ndebele. Hayi, nami nje hayi ukubonga kuphila nje lethi ukubonga ngingayisikho ukuthi nje ngiyasekela noma nje bengathakazelelwa ngabantu abaningi nje ngizwa begxekwa kakhulu besolwa ngabantu abaningi amadoda la amathathu uBillif Gawule uMalaki Nkomo noJoseph Chuma. Kodwa mina engithanda nje ukukubonga ikhokho ukuthi imibuzo abayibuzwa yi-VOA bayiphendula. Bayeza benjalo bafike emoyeni baphendule. Yikho lami ngikuthakazelelayo ukuthi at least bayaphendula. Khona ukhena sikubongeni madoda sikuhloniphenini ngingabanga uhlangothini lwabo kodwa nje khona ukhena ukuthi at least abafani nabanye labo abathunyelwa imibuzo abafonela bengaphendula amafoni wabo.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithe +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu le rumba ele African Sounds Collection lona elisanda kwethula idlalate lalo lesine. Leli qembu litabuka icholocho kepha licula likwele South Africa. Nangu umholi walo.
Sanibonani bantu bakithi njani bonke ngezindawo ezehlukeneyo obingelelayo ngumlangatheli Ncube weqembu le-African Sounds Collection. Ngibingelele kini nani basakazi be-Studio 7. Ngisithi kubalandeli bengithanda ukubazisa ukuthi sikhiphe idlalada elishasha lesihloko esithi Izindezi. Ingoma zakhona zingu-6 phakathi.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ezinkundleni zokuxhumana? Basithola kuFacebook, basithola kuYouTube, basithola kuInstagram ngayo futhi African Sounds Collection nje bangena njengekale ngalelo gama. Bese kuthi mhlawumbe nabafuna ukukhuluma nathi personal bangithole enambeni ethi 074-639-5322. Sikhipha izingoma singapha eSouth Africa side kodwa ngokudabuka sidabuka eZimbabwe khona lena phansi eTsholoto.
Abalandeli ubachiyela wapha maso?
Kubalandeli ngizothanda ukubonga kakhulu abalandeli abathe basincedisa kakhulu. Kusho ukuthi ngemva kwale album eyaphuma before kulo nyaka wedlule, ye sathola abalandeli abaningi kakhulu basifakela izandla saze sakuthola amandla okuthi kwenze nokukhipha leli idlalathi lethele okudinela manje lesihloko esithini lesi njengoba nje bese ngishilo ngasemuva.
African Sounds Collection becula ke kamnandi lapho besivalela uhlelo lwethu. Lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona namhlanje ngosuku lwe-Africa Day olunanzwa kusasa. Kulapho ke okwabunjwa khona umanyano we-African Union obizwa ngaleso sikhathi ngokuthi Organization of African Unity. Ayike kwanele zihlobo ezithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo ngokusho kwami lingayikatshana njalo uhlelo lwe-Live Talk liyalandela lile jahe elidala kumbe ijahe elisakhulayo uTaboka Ncube. Mina ngingutunga milinkomo ngisithi lilale. Kulologwana wamatukanduna kwafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.